Vakande mbiri, musangano weNJNC pawakapedzisira kusangana. Vakabvumirana kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ra2023 vachagara pasi zvakare kuti vaite hurukuro dzekuona kuti tiri papi panyaya dzemaconditions of service emacivil servants. Iyoyo inyaya inogara iripo ichiitika. Saka kunyorwa kwegwaro ramuri kutaura iri kunyorwa kwaraitwa, asi chibvumirano changa chagara chiripo chekuti vanhu vachasangana first quarter ye2023. Saka hapana chitsva.
Hurumende iri kumirawo papi panyaya yekuti inge ichigadzirisa mashandiro evashandi vayo?
Munofanira kuziva kuti hurumende yagara yakazvipira kuti pagare pachiongororwa, pachiitwa mareviews maconditions of service emacivil servants. Naizvozvo NJNC inowanzosangana kamwe chete pakota rega rega regore. Saka izvo zvichaitika. Chisati chavepo ndechekuti izuva ripi, what date ichaitika musangano iwoyo. Munoona kuti tiri pakutangisisa kwegore. Vamwe vacho vanofanira kupinda musangano iyoyo vanenge vasati vadzoka kumazororo. Saka izvo ndinoona zvichizogadziriswa zvichida pakupera kwemwedzi uno kana kuti tichipinda mumwedzi wechipiri wegore ra2023.